Mushira nokuti ndinga miro yenyika comrades yemasandini nangagwa vapindira nyaya dzemachiremba anga achiratidzira nenyaya yekusakutsikana nevamirira zvakaita zvinhu muzvipatara. Tazoirirana nasi nehurumende iye inonzirwa kuti pachaita kakuwedzera pakamari kanga kachisiwa maachiremba achisada pakati peusiku anonzi maonkol allowance. Then mishonga nezvimwe zvinodiwa muzvipatara zvichiita zvichipinda zvishoma nezvishoma muzvipatara tikatarisira kuti zveikonomi yedu isiri kunyatsoita zvakanakanaka. Painewo zvomira zvakanaka zvinhu ndezvamira mushe. Saka tazoirirana machiremba aakuzvipatara.
Tingati mawirirana pakupuhwa mari yakadii pamunenge muchitaura nyaya yekuti zvo inenge iri yemacall allowance?
On-call allowance tari zvino inenge yakamira $7.60.
Ko, pamari yamunotambira pamwedzi yawedzerwa here?
Aiwa, mari yatinotambira pamwedzi inonzi salary haina kuwedzwa.
Saka inyaya here yamuri kukurukura nehurumende kana kuti yanga isiri dambudziko yenyaya yemari yamunotambira pamwedzi?
Aiwa, tinozvizwisisa kuti hurumende haina mari, asi pamaoncall tiri kushanda pakati peusiku kwemahours akawandisa ndoyaita tichingokumbira kuti
manga mine zvichemo zvakare zvekuti zvo munge muchibetserwa pakutenga motikari dzekushandisa kunge muchienda kumabasa. Nyaya iyi yagadziriswa here?
Aiwa, tichiri kuzotaurirana pamusana pe 10 million yakanzi iri kubuda iyo.
Mungatiudze here zvakati wandei ne 10 million yamuri kutaura
iyi? Iri kuzopuhwa vashandiri veutano tizogoverana tichiona kuti tinoita sei. Iri loni yekudzosera kuti kana vamwe vambowana panopera ugore vamwe vawana here.
Muri kuti here imimi hurumende yatichakupai mamiriyoni 10 emadhora yekuti nge muchikwanisa kuchikwereta muchizodzosera hurumende?
Ndizvo zviri kuitika. Mamiriyoni 10 aya ndevanhu vese vanoshandira utano zvichisanganisira machiremba, manesi, maenvironmental health technicians nemazina vazvo.
Kudzokera kubasa kwamaita uku kwatanga rini?
Kwatanga nhasi kudzokera kubasa kwataita.
Saka vana chiremba vose vanga vachiratidzira vadzokera kubasa kutanga nhasi?
Kutanga nhasi vana chiremba vachiratidzira vadzokera, vanga vari kure nemasessions avo, savapawo zuva rekuti vafambe mangwana, asi musi watumi chiremba vesaungwazana.
Mune chivimbo here Dr. Ngwenya nezvamavimbiswa nehurumende kuti ichaita?
Nechivimbo kuti vachaita kana vasinge vasina kuzoita taratidzira zvekare kune kuhuvea kwezvidzo.